Nasi America yagadza mutungamiri wayo wechimakumi mana nemashanu vaDonald Trump. Nyaya yekugadza vatungamiri zvakadai yakatanga musi wa 30 kubvumbi 1789 pakatora mhiko mutungamiri wenyika yeAmerica wekutanga vaGeorge Washington. Zuva iri rakazoitwa zororo navaDwight Eisenhower vakambotungamirawo nyika yeAmerica. Kubva muna 1789 kusvika muna 1933, mutungamiri wenyika nemutevedzeri wake vaitora mhiko musi wa 4 kurume. Asi bumbiro remitemo rakazovandudzwa muna 1933 richizotanga kushanda muna 1937 apo vatungamiri vainge votora mhiko musi wa 20 ndira. Mwedzi wakurume wainge wasarudzwa sezvo zvainetsa makare kuunganidza mavhoti kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana muAmerica. Asi munhoroondo yese yenyika yeAmerica kubva kuma1800, vatungamiri venyika havagadzwe musi wesvondo. Nekudaro, kana musi wesvondo uri musi wa20 ndira, mutungamiri anotoreswa mhiko kuWhite House pane vanhu vashoma ozotorawo mhiko musi wemuvhuro. Izvi zvakaitwa muna 1985 apo vaRonald Reagan vakatoreswa mhiko kaviri kuWhite House nepadare reparamende kana kuti Capitol. Vatungamiri vasati vagadzwa makare vaibva vambotura mashoko avo kunyika, asi iko zvino vanotanga vatoreswa mhiko nemutongi mukuru wematare vochizotura mashoko kunyika. VaWilliam Henry Harrison ndivo vakataura kwenguva yakareba munhoroondo yevatungamiri venyika yeAmerica musi wa 4 kurume 1841. Muna 1921 vaWarren G. Harding ndivo vakave mutungamiri wekutanga kushandisa loudspeaker. Muna 1925 vaHarry S. Truman ndivo vakatanga kutura mashoko kunyika vachibuda pachivhitivhiti cheterevhizhen uye paredhiyo. Kugadzwa kwavaBill Clinton muna 1987 ndiko kwakatanga kubuda padandemutande reInternet. VaGeorge Washington ndivo vakatangawo kutaura mashoko ekuti Mwari ndibatsirei pakutora mhiko kana kuti So Help Me God zvave kuitwa nevatungamiri venyika dzakawanda pasi rose. Asi kunyange hazvo vatungamiri vachienda havo murunyararo, vamwe vanhu vanenge vachiratidza kusafarira vatungamiri vatsva vanenge vachipinda. Nasi uye mangwana kunenge kuine vamwe vanhu vanenge vachiratidzira muAmerica. Vanhu ava vari kuti havasi kufara nekusarudzwa kwavaTrump. Ko, chii chingadzidzwe neZimbabwe panyaya yekusiya masimba sezvinoitwa muAmerica? Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vati zviri kuitwa muAmerica nhasi zvinonetsa kuona zvichiitika muZimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica nekuda kwekutonga nedemo uye kusaremekedza zvabuda musarudzo.
Hongu zviripo zvakawanda zvinofanira kudzidzwa neZimbabwe. Chekutanga ndechekuti kuremekedza zvabuda musarudzo. Munoona imi zviri pachena kuti kune vanhu vakawanda vemuAmerica nevamwewo vari kunze vanogununa pamaitiro ava Trump, kurasa muromo kwavo, kumhura vanhukadzi, unhu hwavo, kuita zvegwevarudzi nezvimwe zvakadaro. Asi vanhu vemuAmerica vakati hongu kando zvabuda musarudzo, tingagodii, ngatizvigamuchirei. Ndo zvisiri kuno kuAfrica, kuZimbabwe vanoramba zvabuda musarudzo. KuGambia muri kuona kuti vayaya jame vari kuramba zvabuda musarudzo. Chinokuru chandechekuti kunyangwe tisingadi munhu ari sevanhu zvichida, ngatiremekedzei zvabuda musarudzo. Ndo chikuru ichocho.
Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kuZANU-PF vagadzira chirumhanzu, vanoti havatenderane navaMavhinga vachiti hakuna mutunhu usina datya.
Hama dzangu, izvozvo zvinotaura vaMavhinga vachikurudzira kuti zvakaitwa kuAmerica zvakanaka, asi ivo vachiziva kuti kune mvunga mupopoto nenyaya yavaTrump, zvinoreva kuti Africa charamba tiri kumashure nokuti hatidi kutaura chokwadi. Chokwadi chiri kuAmerica ndechekuti iko zvino kuna madhemokratsi vanototaura kuti isusu hatizofi takaenda kupati kana kundoona vaTrump president mutsva uyu achigadzwa, nemhaka yokuti ivo vanoti pati yavo havarecognize vaTrump sapresident akawina maelection. Zviri kuitika kuAmerica, asi vaMavhinga izvino shoko iroro havasi da kuritaura. KuAmerica ikoko zvakare, maAmericans avo vanoti ivo vakahwina vaTrump havana kuhwina nenyaya yekuti Russia yazobatsira kuheka nezvimwe zvakadaro inyaya isingatogwinani navamavhinga endi izvinhu zvakaitika kupi kuAmerica.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vanoti zvakawanda zvinodzidzwawo neZimbabwe vachiti kunyange hazvo vamwe vanhu vari kugunun'una mutungamiri weAmerica asiya basa vaBarack Obama havasi kurambira pachigaro vachiti vanhu vachiri kuvada.
Kuratidzira kunenge kuchiitwa kuAmerica vanhu vachiti havasi kuda vaTrump hakuna kuipa nekuti vanhu vari kutaridza zvavanoda kana zvavasingadi. Asi manje dai vaObama vanga vazotisika-sika naiyoyo vabva vaitora vakati ivo nekuti vanhu vari kuratidzira nekuti vamwe vari kuCongress vari kutaurawo zvimwe zvavari kutaura vaObama vobva vati ivo havachadi kuenda nenhau iyoyo. Ndo pane mutsauko apa, cherichebzai mutsauko iyoyo. VaObama vaona kuti sarudzo zvabuda musarudzo pama maonera andinozviitawo inini zvangu vaitodawo chose kuti bato ravo ringe richitora masimba asi vakaona kuti hazvo zvadii zvaitika. VaObama chaivo chaivo vaigona kunge vaitodiwa nevanhu zvakanyanya asi vakaona kuti bumbiro remutema harivatendedzi kuti vapfuurire muna January muno matiri munomo vapfuurire varigedze vaite kuti vaite kuti vaTrump vasange vachigadzwa pachigaro.
Mashoko aya atsinirwawo nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari kuFlorida muno muAmerica vaPromise Sunday avo vati musarudzo dzinotevera muZimbabwe mapato ose anofanira kuremekedza zvido zvevanhu.
Izvo zvinhu zvatoti hazvina kunaka nekuti kana munhu muchinge zvakafanira kunge muri kutamba nhabvu mukoma Blessing kuti kana muri kutamba nhabvu kana maona kuti imimi muri kungorovera bhora richinge ndiani pasaidi moti ngatichinjai magedhi tichiisa magedhi apa ndopari kupinda nebhora redu hazviiti. Nyika kuti inge ine utongo hwakanaka hunotarisirwa nevanhu hunovimbika nevanhu ngaive nemitemo yekuti nyangwe zvikaposheka zvikaenda nepakusiri kuda iwewe nepasiri kudiwa nebato riri kutonga kuda kwevanhu ngakunzwisisiki uyezve magwaro anotaura kuti nyika inotongwa sei ndiwo ngaateedzerwe. Hatidi zvokuti magoposi achinjwe nekuti isu tiri kurovera bhora pasaidi. Izvozvo ndo zvinokanganisa kuti nyika itadze kutongwa zvakanaka.
Sarudzo dzemuAmerica dzinotevera dzichaitwa muna 2020 uye mutungamiri wenyika achizotora mhiko muna 2021.